manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kanaka vatereri, tinosangana zvakare manira anhasi, uri musi wemugovera nyamavhuvhu 4, 2018. Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Bhazi Harare haipise, makapisa Harare, zvozvanzi chamisa hapoterwe. Zvozvanzi chei kuti chamisa hapoterwe wochochedzera paunochedzera paipai uchirohwa.
Vanhu vakawanda votaura pamusoro pekurohwa kwavari kuitwa nemasoja munzvimbo dzavanogara.
Vakauya vakomana vemauto ava nokuridze pfuti pamba pangu vari grupu asi vasati varidza kumba kwangu vanga vafamba chitungiza yese kubva kutema vachibva kuvachinda kwaziko kwamakoni kwachikwana kwazengeza tu pamashops pahuri yadzo nepachigovanyika vachiponda vanhu
Nasi tine hurukuro na vajob sikala ve MDC Alliance au vangavaka wanda mushure mekuridzwa kwepfuti pamba kwavo kuchitungwiza. Iyi ndiyo mimwe yemusore nhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vanoti muHarare hamuchina rugare sezvo vari kugara vachirohwa nekushungurudzwa nemapurisa nemashodya. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Izvi zvakatanga nemusi wechitatu chapfuura apo vatsigiri veMDC Alliance vakaratidzira mukati meguta vachitsutsumwa nezvakabuda musarudzo. Kunyange hazvo kuratidzira uku kwakaitika mukati meguta apo masoja akapfuura akauraya vanhu vatanhatu. Masoja aya ave kupindawo mimisha inogara veruzhinji umwe anonzi ari kurwa vanhu panguva dzemanheru dzega dzega. Masoja anonzi ari kurwa vanhu kuchitungwiza Glenview, Glenora, Budiri dzivaresekwa kuwadzana nedzimwe nzvimbo. Kana mukati meguta chaimo masoja nemapurisa vari kurwa vanhu vasina mhosva usiku hwega hwega. Studio 7 nhasi yapinda mukuwadzana nedzivaresekwa uko yataura nevamwe vakarohwa nemasoja. Vazhinji vakarohwa varamba kutaura nesu uye vacho vabvuma varamba kutaura mazita avo vachitya kuti vanogona kupinda mutsekwende. Mumwe murume anochengetedza chimwe chitoro pane imwe nzvimbo yemabhizimisi iri mukuwadzana East Constituency uyo aramba kudomwa nezita audza Studio 7 kuti akarohwa zvakaipisisa asina mhosva yaapara.
Vakauya ndingadzanzi maraundi 11 ndandakatomira mabasa vangu vatosinzira vafebraiza vangusvika vachitanga kundirowa vanditigara pasi vanagara pasi vatanga kundirowa nemusana nemabhatatsika nezvimwe zvakaribariba zvematambo zvezvo vapedza kundirowa vanditirara pasi nedumbo vataka kundirowa futi ndakarara pasi nedumbo.
Vakimton Poto avo vakapunyuka pairohwa vanhu nemasoja panzvimbo yemabhizimisi mumusha wekuwadzana tu vaudza Studio 7 kuti masoja nemapurisa aya akatorawo zvinhu zvevanhu.
Vozo vakatanga kuputisa mama madhomeni akati padhoo pepe navo vavhara vamwe vari piriwo panze vozo vanhu vangari modha anenge fota vachingorova chete vataka kutorawo hambe vakapanya inonzi plasm vatora lectop ya DJ airidza nemafoni vanhu vachanga kurohwa mabhodha achipanya vachimwa mabhiyazi vakwira mukaunda chitora mari.
Vamwe amai vasinawo kuda kudomwa nezita ravo vaudza Studio 7 kuti vakasvikirwa munzvimbo yekutandarira yavaive panguva dzekuma 11 usiku vakarohwa zvakaipisisa vachipomerwa mhosva yekuvhotera MDC Alliance pamwe nekukonzera nyonganyonga muHarare.
Bhazi Harare haipise, makapisa Harare, zvozvanzi chamisa hapoterwe. Zvozvanzi chei kuti chamisa hapoterwe wochochedzera paunochedzera paipai uchirohwa.
Vatiwo masoja nemapurisa akavarova ainewa udoro mahara mumabhawa uye aitorera vanhu mari nembozhanhare dzavo.
Vakatora mamanura anga arimo ndobva vanwa nemari yanga yasiyiwa imo mukaunda imomo mukomana vaimomo maichengesa imo makarohwa ndobva atiza. na manager vese vakarwanda kuvatiza pavachanga kumwa mamarura aya vapedza kumwa mamarura pavatora mari yange iri momo zvoti vamwe vakanzi mafoni avo chichi vaitora
nezuro mutungamiri wezano PF vaEmerson Mnangagwa avo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika vakati kana vachinge vagadzwa semutungamiri wenyika vachadoma komisheni nevanhu vemuno nevekunze ichaongorora kuurayiwa kwevanhu nemasoja svondo rino pamwe nekurova kwaari kuita vanhu zvisina tsananguro mutauri weMDC Alliance inotungamirwa navawosh mencuve inove nhengo yeMDC Alliance vakurawo nechiwai vaudza Studio 7 kuti vari kutambira zvichemo zuva nezuva zvevanhu vari kurohwa nemasoja mumisha yakawanda muHarare uye vanoti vamunangagwa ngavagadzirise nyaya iyi nekukasika mutauri wemauto vaOverson Mgwise vanoti havana zvavanoziva pamusoro penyaya iyi asi vakurudzira veruzhinji kuti vamhangare kumapurisa kana vachinge vatadzirwa nemauto vati nyaya dzose dzinomhanyarwa dzinoongororwa uye vanenge vapara mhosva vachirangwa Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla
vachangosarudzwa semumiriri wezengeza West vaJob Sikala veMDC Alliance vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanirwa kubvisa mauto ari kushungurudza vanhu kuchitungwiza vaSikala vanoti izvi zvikasaitwa nemuvhuro vachaendesa nyaya iyi kumatare edzimhosva vaSikala avo vanga vakahwanda vanoti mauto akaridza pfuti pamba pavo izvo zvakaita kuti vapinde mukuhwanda
vakauya vakomana vemauto avo nokuridze pfuti pamba pangu vari gurupu asi vasati varidza kumba kwangu vanga vafamba chitungiza yese kubva kudema vachibva kuvachinda kwaziko kwamakoni kwachikwana pazengeza tu pamashops pauriyadzo nepachigovanyika vachiponda vanhu ukoko so vakazopedzisira nokuya kumba kwangu kunguva dzakuma 11 dzousiku dzomusi wavakauya vachibva varidze pfuti pamba pangu
vanhu vangada kuziva kuti izvo musati mapinda mukuhwanda makazivisa here mapurisa zvakanga zvaitika
hadzina kumbozivisa mapurisa nokuti vakauya pakati pousiku kuma12 saka chakaitika ndechokuti ipapo takangoita chipatapata nemhuri ini ndobva ndangondovanda muchimbuzi chomuvakidzani wangu ndoo mandakavata umomo mhuri yangu yakauya ikatorwa nemashawira emhuri yedu ndokubva vandovandiswa kwavakahwandiswa saka nyangwe nanhasi mhuri yangu ndakatoibvisa iri kwairi kwairi kuwana dzorora shure mokunge vashishidzirwa nepfuti dzanga
vaSikala vanhu vangada kuziva kuti izvo mainzwa sei paitumirwa mashoko paWhatsApp vanhu vachiti vaSikala vaonekwa vakafa
hapana zvaungaita vanhu vakanga vazhinji vakasiyira zvikuru kuti upenyu hwangu huchakanaka here kana kuti kwete so vazhinji pavakaona zvakaitika pamba pangu kunyanya vavakidzani navamwe vomunharaunda mamandinogara vakafunga kuti dzimwe nhambo ndanga ndafa saka ndivo vanhu vakanga vachifambisa shoko iroro kuti ha tinofungira kuti vaSikala vafa nokuti maridzirwo akaitwa pfuti panapa anga ari wokuda kuuraya munhu chaipo
vaSikala mungatiudze kuti chii chakapa kuti mubude mukuhwanda uku
ndakafonerwa nevazhinji vomubato mangu vachinditumira mameseji okuti no kana vachida kukurayai gava kurayai musaende vanhu vazhinji vapinda kusha kukuru muno muchitungwiza imi munoonekwa somunhu mukuru muno muchitungwiza saka mukazoonekwa muri mevatungamiriri muchisiya muchipinda mukuvanda ko vanhu vari ordinary vanozoita sei haipapo ndakapa kufunga kwakadzama kuti zviro kwazvo kana ini ndiri mutungamiriri anotarisirwa navanhu ndipinda mukuhwanda ko ivo vanhu vangazoita zvakatarisa ndibude izvozvo ndakazvipa kufunga kwakadzamisisa chaizvo kuti handifani kuita gwara semutungamiriri ega ndibude panze kana ndisvipa ngandisi hangu
upenyu hwenyu vaSikala hwakachengetedzeka here pari zvino
chiripo ndechekuti hapana chandichafanira nokuti ikodzero yomunhu wese womuzimbabwe kuti kana achipikisana nehurumende iripo murayiro wenyika inonzi constitution inotiprotekta tose zvakare manzwa statement yandakishuwa nhasi pandaita live broadcast pafacebook page yangu ndichiti chiwenga namunangagwa budisai isai masoja enyu muchitungwiza kana vakasavabvisa nokuti kumazuva mana apfuura masoja anga achiya muno muchitungwiza vachingoponda vanhu matownship kuti eso muno saka isu ini nhasinda ishwa statement yokuti murangagwa nachiwe isai mauto muno mushitungwiza nokuti zvari kuita zvokuponda vanhu izvi hazvi vari kutora kodzero dzavo kana vakasadaro tiri kuenda kudare redzimhosva nomusho muvhuro kundotsvaka court interdict yokuti ami ibve muno mushitungwiza.
Avo vanga vari vaJob Scala vakakunda musarudzo yemumiriri weZengeza West. Vanga vachitaura vari parunhare vari panzvimbo yavasina kudoma. Vanhu vakasungwa vachipomwe vamhosva yekuita mhirizhonga mushure mekuratidzira kwakaitwa nechitatu vacharamba vari mutirongo zvichitevera kuraswa kwaitwa nedare chikumbiro chekuti vabviswe muusungwa. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, rimwe remagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights, vari kumirira vasungwa ava, vaGift Mtisi, vati chikumbiro chavo chekuti vashanu vevasungwa ava vabudiswe muusungwa charaswa.
Mutongi wedu ainzi Vitorini vatipa mukana wekuti tiite chikumbiro chedu chekuti vasungwa vasaiswa parimand, asi tapedza kuchikumbiro chemutongi abva ati vanhu ngavaiswe parimand, chikumbiro chedu charaswa.
VaMtisi vatiwo mushure mekuraswa kwechikumbiro ichi vazokumbirawo dare zvakare kuti vasungwa ava vatongwe vachibva kumba. VaMtisi vati chikumbiro chavo ichi chichanzwika kumatare nemuvhuro.
Tapedza kuchikumbiro chemutongi abva ati vanhu ngavaiswe parimand, chikumbiro chedu charaswa. Vaiswa parimand taapplyira bail. Bail redu, application yedu yebail yanzi iyo state yakumbira kuti iitwe nemusiwe mandi, saka tada kuzvipokana nazvo. Si mutongi angoti nekuda kwenguva ngaiyonzwika nemandi, saka neimwe yacho yangaine vamwe 16 vari vega yabva yaiswa futi mandi iyoyo.
VaMtisi vati vasungwa ava vari kumiririra vanhu vakasungwa vari pamuzinda weMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa paMorgan Tsvangirai House. Vativo mumwe wevasungwa ava uyo ari kumirirwa negweta rake akasungwa ari kumatare edzimhosva uko kwakanga kusina vanhu vairatidzira. Vasungwa ava vakawanikwa vaine mhosva yavari kupomerwa vanogona kukandwa mujeri kwemakore gumi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mumiriri weAfrican Union muAmerica, amai Arikana Chihombori kwao, vanoti sangano ravo rakabatana nebazi rezvekudyidzana neAfrica muhurumende yeAmerica mukuronga musangano weAfrican Diaspora Young Leaders Summit uyo wakaitirwa muWashington DC nezuro. Musangano uyu wakapindwawo nechimwe chizvarwa cheZimbabwe vaNSU Masube, avo vaudza Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 kuti misangano yakadai yakakosha zvikuru.
Takauya panapa takokwa neAfrican Union, takokwa naambassador veAfrican Union to the United States, Dr. Arikana Chihombori, vanovawo chizvarwa cheZimbabwe. Takokwa kuti tizosangana nemafellows eYALI, a Young African Leaders Mandela Fellowship Program, kuti vasangane nezvizvarwa zvemuAfrica zvinogara muno muAmerica, kuti vasanganise maideas, nokuti kune vanhu vakawanda vemuAfrica vanogara muno muAmerica vanoda kuita change kumba, asi havasi on the ground. So the idea of this summit is kuti ikwanise kuconnecta vanhu vari on the ground kumba nevanhu vari kuno kuAmerica vane access to maresources, access to funding, access to maorganizations that are willing to work in Africa. So, but most importantly, mukana wekuti vana vechidiki vezvizvarwa zvemuAfrica, whether uri kugara kuAfrica kana kuti uri kugara muno muAmerica, uwane mukana wekusangana pamwe chete, mushare maideas, uyezve tibatsirane kuti chii chatinokwanisa kuita kuti nyika dzedu dzibudirire, chii chatinokwanisa kuita kuti mhuri dzedu dzibudirire, chii chatinokwanisa kuita kuti isusu individually sevechidiki tibudirire, nokuti mikana iriko kunzewo kwa, asi tinofanira kuva nestrategy neplan iyoyo, uye tinofanira kunge takabatana kugadzira.
ungatiwe wadzidze ipa msangano wenhasi zvingatorwawo nevamwe vakubva sekuzimbabwe tanosapa nevamwe vekuzimbabwe zvavanganopa kurova
chikuru chandatenda ndechekuti vanhu vechidiki vakawanda vane chido chekuita mabasa akawanda kungava kumanonprofit kungava vane masmall businesses kungava vari mupolitics kungava vanoita zvearts vanoita zvemusic vanoita zvedancing vanhu vakawanda vane matarenda vane chipo asi chakakosha ndechekuti munhu nemunhu ane tarenda ari kutsvaga kuti tarenda rake rinokwanisa kurealizwa sei kuti akwanise kuva anokwanisa kuzvibatsira so pabuda kuru sei the need yekuti unofanira kuudza vanhu kuonekera kuti unoita nezvei
avo vanga vari vaanesu masube vachitaura vari parunhare namavhulas musanganya uye westudio 7
chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muzimbabwe mazuva ose munokwanisa kunzwa studio 7 na 6 a.m muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m 4930 6040 ne 15460 pashortwave musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m 4930 6040 ne 15460 pashortwave pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318 nhamba idzi zvakare 001-202-465-0318 tinotepenyurawo chirongwa chedu pafacebook chelet's talk ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m kusvika 5 p.m musi wechishanu kubva na 4:45 p.m kusvika na 5:15 p.m musakanganwe kufarira facebook peji redu revoa shona
yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika mauto emumvura emuIsrael abata chikepe chekuSweden changa chakatakura vanorwira kodzero dzevanhu mauto aya achiti chikepe ichi chatyora mutemo vanhu gumi nevaviri vanobva kuSweden Britain Canada France Germany neSpain vakachengetedzwa asi vachadzoserwa kunyika dzavo makaterera kuStudio 7 tinoda kukuzivisai vatereri kuti Studio 7 ine chirongwa chinotarisa zvakaitika musarudzo chirongwa ichi chinopera nemusi wa14 nyamavhuvhu tererai chirongwa ichi mangwana nenguva dza 3 p.m kusvika na 5 p.m pamasaisai anoti 909 a.m 15295 ne 17820 shortwave tinenge tichitepfenyurawo pafacebook yevoa shona nevoa ndebele musakanganwe chirongwa chedu chemazuva ose chinotanga neshona na 7 p.m uye ndebele na 7:30 p.m pamasaisai anoti 909 a.m 4930 6040 ne 15460 shortwave tochienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinoitwa nevanhukadzi
kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe wemadzimai vechidiki vanga vari imo muno muWashington DC pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship icho chichangobva kupera regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti zviiko zvavachange vava kupakurira mamwewo madzimai kana vachinge vadzokera kumusha
makadini mese ndinoitwa Maria Malomalo tiri mwana weku Zimbabwe. Ndine organization inokurudzira vakadzi. Tinovadzidzisa kuti unofanira kutaura, unofanira kucontributa ku development ye community yako. Ndaita 6 weeks ndiri muno mu America. Tichita inonzi Mandela Washington Fellowship. Kwatadzidza kuti kuva mutungamiriri hazvirevi kuti unofanira kunge une zita rekunzi ndiri mutungamiriri nyingi, ndi head we cooperation, but it's all about zvaunoita mucommunity mako and the way yaunobatsira vanhu kuti vakure, kuti vataure, kuti vablume mucommunity yako. And ndadzokera kuZimbabwe ndinoda kuramba ndichishanda nemadzimai, ndinoda kucontributa kudevelopment yenyika yangu, nokuti munhu ane masolutions eAfrica tisuma Africans, munhu ane masolutions ekuZimbabwe tisuma Zimbabweans, and vanhu vane masolutions emadzimai tisuma dzimai acho. And ndicharamba ndichishanda nemamwe maAfrican leaders vandakasangana navo kunoku kuti tive nemapolicieswo anokurudzira Africa. Pan-Africanism is very important.
Chii chamungati makadzidza iko kuno semudzimai chamunoshuvira kuti mungonopakurawo vamwe madzimai vari kuZimbabwe nedzimwe nyika dzemuAfrica?
Kuti kuva mudzimai hazvirevi kuti unofanira kugara uri mukitchen kana kuti uchingofunga nezvemurume kana nevana vako. Kuva mudzimai zvinoreva kuti unofanira kunge une vision, unofanira une maobjectives ako eupenyu hwako, kwete kungova nemaobjectives ekuroro. Mukadzi anodefinewa not only by their family but my convictions are. And ndizvo zvatinofanira kuita kana tichida kuona Africa ichibudirira. Tinofanira kunge tine vakadzi vanenge vane education, vakadzi vanokwanisa kumeka madecisions anobenefita macommunities avo.
Zimbabwe yamunoda ndeipi semadzimai echidiki?
Tinoda Zimbabwe ine progress, nokuti zvataona over the years kuti Zimbabwe is stagnant. Hakuna mabasa, hakuna maopportunities akawanda for vanhu vari young, and all the time we need to look for money. Tinofanira kuita hustle, but as young women isu tinodawo Zimbabwe yekuti we can be proud of, Zimbabwe yekuti tinokwanisa kuwana mabasa tisingaendi kunotaura nevatungamiriri o nevanhu vakuru. Tinoda kukwanisa kushandisa maqualifications atinawo ekuchikoro kuti tikwanise kuadvansa. As well tinoda Zimbabwe ine runyararo. There's nothing that's better than peace. Tinoda kuziva kuti tiri kuenda kumba kwekuti munhu wese anobatwa zvakanaka, kwekuti democracy thrives, kuti if we are not happy about something we can go on the streets to demonstrate, and hatina fear yekurohwa kana kuti yekutaurirwa zvinhu zvinotirwadza. Saka tinoda peace, tinoda democracy, tinoda mabasa, and to me on top of everything tinoda mutungamiriri watinosarudza isusu personally as madzimai.
Takatarisa dzimai ari munyika apa izvino, muri kuona vachipiwa here mukana wekuita zvamataura izvozvi?
And tikatarisa my lessons learned from ZANU PF, from my political leaders and my economic leaders, and we realize that they sometimes forget the importance of women. And that is all that we can hold on to at the moment.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington.
Asi muchikamu chedu cheOur Lives, upenyu hwedu, Jonga Kandemiri aita hurukuro nemunyori mukuru weZimbabwe Industrial Revolution Workers Federation vaPASCO chakanetsa.
Tiri kutarisira kuti kana sarudzo dzabuda zvakanaka, anenge auya sezvo tisiri veparty politics, tinonomuona kuti shamwari tine nyaya iri pano yekuti vashandi vanofanira kuridza muridzo vachienda kumabasa vachidzokera kudzimba dzavo. Tichataura neimwe nyaya yatikanga tanyora gore rakapera. Takanyora tichiti Patterson job evaluation munyika muno iri kuuraya vashandi, ichipembedza vashandiri. Saka inyaya itori mukati mehurumende yaivepo, anenge auya ari minister anezangapo weleba nyai yoyoyo iri kuenda mbiri tinoda kuti Paterson job evaluation ibiswe munyika muno pane zvimwe zvatatarisa sema observers isusu pane makomishin maviri asimo mu constitution ya 2018 tine planning commission haipo tine public accountability commission hapana kureva kuti hupfumi hausati hwanyatsa kutariswa ne vose vane chekuita neupfumi hwenyika ipapo tichakumbirisa kuti pagadziriswe kuti vashandi vave vanoziva kuti zvavari kuita zvavari kuwana pakambani zviri kubudisa chii tine inonzi gross and net profit saka kana iri gross profit inofanira kubhadhara zvikwereti posara net net iyoyo mushandi opuwa pei maererano nebasa nemhuri yake zvowedzerwa neatinoti remuneration coupled with takutiregerei takutaura chirungu coupled with productivity sharing system productivity sharing system
touya ipapo zvakare tinoona kuti vashandi vakawanda vakamiswa mabasa vasina kunge vachitopiwa mihoro yavo nemari dzimwe zvii zvamungataura imise sangano rokumirira vashandi kuhurumende inenge ichiuya
vakandemere ndiregererei ndichaita semunhu akutaura mazita evanhu pano asi dzimwe dzenguva pane panonzi taurai zviripo panapa tine judgment yakaburitswa 2015 ichimiririrwa neveopposition mazvinzwisisa mutongi mukuru wesupreme court vaive vachidya usipu judgment iyoyo yakarwadzisa nanhasi iri kurwadzisa judgment iyoyo ndo yakati vanhu vakanga vagara makore 40 pabasa vanopuwa 3 months voenda kumusha saka zvatikaita isu sesangano rezimbabwe industrial revolution workers federation panguva iyoyo takanyorera kuna aive mutungamiri panguva iyoyo vachinziva Robert Mugabe tikati judgment yaita go against the spirit and letter of the worker oriented policies of the sitting government itai kuti iitwe reverse like yesterday saka vari mushishiro kuda kugadzirisa tinotenda judgment iyoyo yazobudiswa navamalava tinayo remangwana ravashandi tomboti taurei nezvatikanzwa tese veopposition nevezanupf vacho vari mupawa tinovimba kuti musi wa 24 November tiri kunational sports stadium 2017 zvakanzi izvo nevamwe vari kukukwidzawo vamunangagwa nanaachamisa taive tese ikoko nesuwo taive tese nanaamai mujuru taive navo zvakanzi hatichisiyai zvepolitics tichitarisa zveupfumi saka isu takatarisira kuti makambani achivhurwa bhengi redu renasa iri zvedzimba ngarimbomira hai mari yedu ngaiende kuvhura makambani ibhengi redu saka bhengi iroro nderevashandi nevashandirwi saka bhengi iroro tichada kuti tiritarisise kushanda kwaro zvichiteedza kuti chii chinenge chichiwanikwa nevashandi chinoita kuti vashandi nemhuri dzavo vagare vakasununguka
ndatenda zvikuru baba onekai zvenyu vateereri nevatariri
tatenda vateereri titsigireiwo takamirira kuno
manzwa kubva kuna vachakanetsa munyori mukuru wesangano reZeroaf vashandi vari kutarisirwo zvitsva muhurumende itsva inenge ichiuya zita ndini Jonga Kandemiri ndakamirira studio 7 muHarare tinotenda
vakuru vakataura kuti zvisingaperi chinoshura zvechokwadiwo chirongwa chedu chasvika kumagumo asi regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi vanhu vakawanda vataura pamusoro pekurohwa kwavari kuitwa nemauto pamwe nemapurisa munzvimbo dzavanogara manzwa wehurukuro yataita navajob scaler avo vakanga vapinda mukuhwanda mushure mekuridzirwa pfuti nemauto nemasoja pamba pavo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com anokuonekai nemufaro ari muwashington dc ndini Rachel To
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela kuStudio 7, ngomgqibelo lamhlanje sekufor kuNcwabakazi 2018, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Inengi eHarare lithi lokhu lihlalele evalweni kulandela imbiko ethi amapholisa lamasotsha abetshaya abantu mahlayana kuleli dolobho ngemva kokutshengisela ukube khona abanye besola impumela yokhetho lapho ibandla leZANU-PF elinqobe ele MDC Alliance.
Uthatha omunye wangkhona akadela ethathwe izolo. Bathi bona bayamfuna namhlanje ekuseni sasesihamba khona ngale nama-human rights lawyers wayophenduka kwakhanya ukuthi ubone abangazathi baningi labo abathathwa ezindaweni ezithiyeneyo.
Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla le-MDC Alliance sithi namhla baqhubekele phambili ngembuthano yokuphikisa impumela yalolu khetho.
Kule program training kakhulu upresident namsithole ehlangana nenhlangothi zebandla lakhe ezithiyeneyo wahlana nabantu abathiyeneyo wanjela ukuthi sidala lekhetho lolo.
Lithiye indlebe sizaxoxa lo nkosikazi Zithembiso Nyoni osanda ukunqoba kukhetho lokudinga ozamela inkayi note edalele ephalamende kanye lo mnumzana Dumiso Dabengwa isiphathamandla sezapho. Inengi eHarare lithi lokhu lihlalele evalweni kulandela imbiko ethi amapholisa lamasotsha abetshaya abantu mahlayana kuleli dolobho ngemva kokutshengisela okube khona abanye besola impumela yokhetho lapho ibandla leZANU-PF elinqobe ele MDC Alliance. Umongameli Emerson Nangagwa weZANU-PF nguye onqobe umnumzana Nelson Chamisa umkhokheli weMDC Alliance kukhetho lokudinga umongameli. Kodwa umanyano lo uthi inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho eyezek kanye lebandla leZANU-PF baxolibezele kulolu khetho. Amasotsha lamapholisa abikwa abetshaya abantu endaweni ezivalisa iChitungwiza, iGlenview, iGlenora, iButiriro, iTsivarasekwa lezinye indawo. Lokho kwenzakala umnumzana Gift Mdisi igqwetha elimela abantu abedlula amachumi amabili lambili ababotshiweyo ngemva kokutshengisela ngempumela yokhetho esithi bakhangelele ukumisa ukumiswa phambi kukamantshi emthethwandaba eHarare ngomvulo. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo lomnumzana Gilbert Thamsanqa Hadebe osanda ukunqoba kukhetho lokudinga ukhansila weTsivarasekwa eHarare elilunga le-MDC Alliance.
Ngapha umumo kawukabi kahle ngoba every day usukusela mhlana kuya namhla ka 1 sithi ntambama kwangkhona amasotsha akhona every day emalokishini etshaya abantu ababonakala bezihambela.
Kodwa lamhla singathi kuyafanana yini la izolo?
Right, izolo vele kutshayiwe abantu emabhawa ezitridini aba ubonakala buphungu uhambela okuthi ukuthi kade sawusakhululekanga ubonakala uhamba as from 6 o'clock as long ilanga seliphumile kuyinkinga. Inkinga iqalisela ngo 6 o'clock sekufika ntambama every day.
Liyezwa yini izizathu lokuthi kungani kusenziwa njalo?
Yeah, isizathu sabo bathi bona bacabangela ukuthi lina lingaba ngabantu abazavanga ukuthi kube lodlakela otherwise likhonona ngendaba za-election ubuphama akwenzileyo. Abantu lakathi besesaba bayasaba bakakhululeki ukuthi kanti lokhu kuzaphele nini uthi siziphilele njengendlela kade siziphilela ngayo ama-election lawa angakabi khona ngoba sokufikile kwadlula asilani lakho lokhu kunye okwenzakalayo. Okwethu esakwenzayo yikuzivotela uvotela umuntu esikunayo.
Laba babochiweyo ke selike lababona njalo kwenzakala.
Kukhanya kulabantu abaningi ababochiweyo. Labantu abangenelwa ezindlini becatshanyela ukuthi ngabantu ababekhona. Akade khonapha sizongifuka ukuthatha omunye wangkhona akade la ethathwe izolo. Bambisa bathi bona bayambona namhlanje ekuseni. Sase sihamba khona ngale lama human rights lawyers wayophenduka. Wakhanya ukuthi ubone abangazathi banengi labo abathathwa ezindaweni ezithiyeneyo. Abathanyela ukuthi yibanye ngabanye abasebenza kulo i-demonstration eyayenzakalayo insuku eziphelileyo mhla ka-1. Igwetwa elihambileyo namhlanje lalo kulenzele kwaba kade lingazi lona ukuthi kulabantu vele abantu baningi abakhona ngale. Lekade lihambela lo muntu osephumileyo.
Lo ngumnumzana Gilbert Thamsanqa Hadebe osanda unqoba kukhetho lokudinga ukansila weDivarasekwa eHarare elilunga leMDC Alliance. Ubusenjalo isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla leMDCT kanye lomanyano weMDC Alliance, umnumzana Nkululeko Sibanda uthi lamuhla baqhubekele phambili ngembuthano yokulungiselela ukuphikisa impumela yokhetho.
Kule program kakhulu. UPresident uNamtshone ehlangana nenhlangothi zebandla lakhe ezishiyeneyo, wahlangana nabantu abashiyeneyo elungiselela ukuthi izinto ezishiyeneyo ezifanele ukulungiswa ukwenzela ukuthi udaba lokhetho lulungiswe.
Yibaphi labade behlangana labo? Bengabe bengeza zomthetho yini? Amabandleni kungezelela njani kumzabalazwe
lwenzayo? Udibole khona ngalokuthi sibonise ukuthi abantu bebutho namapholisa ikakhulu abavela ku-presidential guard bebebhizi izolo namhlanje beqhathamela abantu be-MDC abacatshangelwa ukuthi baqakathekile kunhlelo zebandla. Ngakho-ke abantu abase behlangana ne-president namhlanje ngeke sibafake obala ngoba siyabe sibafake ingozi ukuthi sebengathola nje bevalelwe.
Abanye bebebuza njalo ukuthi wona ama-V11 forms lawana lilawo wonke yini elifuna ukuthi liwaqhube phambili ukuthi lilethe bofakazi benu?
Ama-V11 forms lama-V23 kanjalo kanjalo ngakiwo aqhutshwa phambili kangaka nxa yokuthi mhlawumbe kudingwa isengiselo sokuthi kube nokungathembeki kubandla lezek. Okudingakalayo mpelampela yikuthi sithathe iinumber zezek zicutshungulwe ngabantu abazimele bodwa ukuthi zona zodwa nxa uzihlanganisa zile mpumela yaminjani, ngoba kumgceke ukuthi impumela yazo zayikho egcekeni nxa ungazifaka kahle kahle.
Kusasa liyabe lisenzani? Ngomvulo liyabe lisenzani?
Ngifuna ukuthi ngixwayise ukuthi udaba lokuya ema-court ayisilo olumqoka kumbe ayisilo lodwa oluzenziwa ngu-president Nelson Chamisa kumbali enzayo. Kulezinto eziningi azenzayo ezizasiza ukuthi kube nempumela enhle, njalo abantu bafanele bahlale belungiselele njengoba bethile izolo ukuthi ba-defend ivoti yabo ngendlela efaneleyo.
Indlela lezo ngazibetha ngamagama?
Ngeke ngibe ngisatsho. Njeke lo president la ithile izolo emhlanganweni wakhe ukuthi hhayi nxa wena unamaplani akho ama-strategy akho kungaba kungasiyo nto enhle ukuthi uhambe wakhuluma ngobusenzi ukuthi nalabo abangakwelinye icele balungiselele.
Esingathi linyathelo lokuqala, i-first step elizayithatha ingabe inini phakathi kweviki ezayo?
Vele kathesi wonke ama-steps ofanele athathe eseqalile nje. Angazi ukuthi engaqala ukubonakala emphakathini yiphi, kodwa zilenge into ezenziwa ngu-president Nelson Chamisa eseziqalile njengoba kunje.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla le-MDCT kanye lomanyano we-MDC Alliance. Asizweni umbono kamnumzana David Ndlovu, ilunga ledale le-Central Committee kubandla le-ZANU-PF ngalolu daba.
Into besikukhangelele sibini kuyajabulisa ye ngoba iprogram yethu singeye-economy yelizwe ovuselela i-economy. Ngamuye phela umuntu waphiwa ikhadi. Ikhadi elento kumele zizwe yiphathi ngumongameli. So wazilisa izinto zakhe zonke ukuthi uvuselela i-economy kwezanu wenza konke wakulisa ekhadini lathi sidithe ebantwini.
I-MDC Alliance iyaphikisa ukuthi unqobile.
Even ebhoreni anto wawuze vele yiphi itim yonke itim edliwe ithi siqiliwe. Into eyenzakala yile ukuthi
ama ipipe yonke ibila ma polling agents kula ma V11 from amafika zonke lana asuka kuma polling stations wonke lana mafi la minginja nwani jionya wati jionja nda wama pipa kone wonke asa ino ama party zonke nandandu kuma ama kiasi ama peasants avoteli za NPF ama workers ama avoteli za NPF uweni za NPF ma towns ziyo and this is atozikie mwa imajority avanta isevenzi. So I want to believe which is an PFN that we are very much rubber. And I am a car and I look when the other one by part by whatever prison come about you and so give our status over what it is an PF. Look, we know this is my dressing up what it is an PF. You know what about our training today. And the Queen's good to a same cause with us.
Lo ngumnumzana David Ndlovu ilunga ledalela Central Committee kubandla lezanu PF sixoxela ekobulawayo.
Lamlela ntwandwe
lamlela
lamlela ntwandwe
lamlela
lamlela umshweshwe
lamlela nampala kuvembula
lamlela ntwandwe
lamlela
lamlela ntwandwe
lamlela
lamlela umshweshwe
lamlela nampala kuvembula
gukama.
Lamhla kweziphathelane lemaphandleni siza kuzwa ukuthi intatheli zendaba yestudio 7 u-Anastasia Ndlovu usethulelani ikakhulu ngodaba lokuvota kwabantu abakulezi zigaba.
Abantu baveze imibono yabo ehlukile ngokunqoba kukhetho emaphandleni kukamongameli Mnangagwa lebandla lakhe elezanu PF kukhetho lwalonyaka oluqhutshwe ngomvulo. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uchaze ukuba akumangalisi ukunqoba kwebandla elibusayo emaphandleni.
Eka kunanto emangalisayo kikho lokho kubonakala abantu nje sebevota ngendlela yona le yabevote ngayo. Izizathu zangikhona zingaba zinengi okubalelwayo ukuthi kukhona abayithandayo izanu PF kukhona abayikholwayo kukhona mhlawumbe abayesabayo kukhona njalo abangabe bezuzo ukuthile kiyo. Kodwa esikubonayo ukuthi akusela into ebangalisayo kikho kuyinto nje evelisi senzakala abantu beyivotela izanu PF khona lapha kwelamandebele.
Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi emakhaya abantu bethuselwe njalo lenkokheli zomdabu ziphathekile ekukhankaseleni ibandla elibusayo besethusela uZulu.
Abantu bemakhaya lokhu bethithibele ngemva kwethile history embi yama-elections lapho kwethuselwa khona abantu njalo bechawa ukuze bengene elayinini eyabidingakala. Silama-chiefs ayesethusela abantu ekomanda abantu eminyakeni edlulileyo lakadesi kwenzakele sibe lama-reports endaweni eziningi. Njalo sila abantu abayethuselwayo ukubana kumele bevote ngendlela ethize ayekela kukhona okuzenzakala kibo lakade sibela ama-reports anjalo. So abantu bemakhaya akusimangalisi ukuthi bavotele lo abavoteleyo ngendlela abavote ngayo ngoba kuhlala kusenzakala ukuthi bayethuselwa beze befune ukwenza ngendlela yena le ababetshelwa ngayo. So aso into esimangalisayo njalo besivele sisazi ukuthi kuzenzakala ngaleyo ndlela. Kuze kufike esikhathini sokuthi abantu bemakhaya bayafundiswa bebekwazi ukuthi amalungelo abo ami njani njalo akulamu ozayenelisa ukubakwazi ukuthi bavote njani.
Umongameli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo laye uvumelane loMaphosa ethi izakhamizi zithithibele emakhaya.
Endaweni zasemakhaya zanu PF government iyethusela abantu kwesinye isikhathi besebenzisa abantu abanjengabo sobhuku lezinduna bebatshela ukuthi nxa bengasavotelanga leli bandla lezanu PF bazacotshwa lapho abahlala khona. Kakhulu lonyaka sikhangele kakhulu abantu abahlala emaplazini bayethuselwe kakhulu. Sibonile lezanu futhi njalo iholisa abantu ogoqela inhlanyelo ofertilizer lomumvu lokunye kwaze kwaba zinsuku ezithathela lapho abantu akade bezavuka khona bevota. So ke thina nxa sikhangele njengeMthwakazi Republic Party sithola ukuthi ukhetho lolu loba nje uMnangagwa ezamile ukubiza aba observers esingathi ngabe international community la kubo SADC lokhana bekuyikwenzela ukuthi abekwazi ukuvala abantu amehlo sinanzelela ukuthi ungene ngekhulu last year ngoNovember ubefuna ukulegitimize ubukhokheli bakhe sesingathina okwakathesi ukuthiwe uvotelwe ngabantu yena lokhu ekwenza kuyikuthi uvala ikhu government yakhe ekade ingekho emthethweni ngokunjalo ke thina sithi hayi umlangagwa engaqhubeke busa ngendlela yokuthatha utshelwe ngabantu ukhethwe ngabantu kodwa sikwaziyo ukuthi akula muntu omkhethileyo njengenhlala yenza iZANU PF isikwenzile futhi yikuthola ukuthi bebekwazi bona ukuthi lesi sikhathi sakathesi abayi kungena embusweni kodwa bazama ke ngendlela zonke ukuthi benze sekungani abantu bayabathanda njalo babavotele njalo umbuzo wami omkhulu ukuthi nxa kade beqinisile ukuthi bawinile lokho esikubone bekwenze eHarare kuyini lapho esizabona khona bebulala abantu mhlawumbe esizwa ukuthiwa bangabathathu kumbube ngendlula inani lelo kuyasitshengisela ke ukuthi hayi asoqiniso ukuthi ukhetho lolu belu free and fair njalo leyi bekuyikwindlela yokubamba ama international observers lomhlaba wonke jikelele ukuthi kuthi hayi uEmerson Mnangagwa ungcono kulo Robert Mugabe kodwa thina sithi ke lezi zimpila zantabanye
wobulawayo iZANU PF ithole isihlalo sedale lePhalamende esebulawayo South kuphela emaphandleni ibandla elibusayo eleZANU PF linqobe okumangalisayo abaningi abathi ababoni uZulu wasemhlubulweni emandebeleni evotela lelibandla kangaka bona ababevele besola ukuthi uMnangagwa waphatheka kumbhuqazo owegugurawundi lapho abalahlekelwa izihlobo eziningi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Lamlela nampala kobembula.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela.
Lamlela mshweshwe.
Lamlela nampala kobembula.
Okwamanje sengilithiya ezandleni zika Chris Kande we Studio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba lichane lendaba lapho axoxa lomnumzana Dumiso Dabengwa umkhokheli webandla lezaphu ngokuphathelane lokhetho olusanda ukwedlula.
Ndibone njani impumela yokhetho lolwedlule?
Ukhetho ngalokhu engakubonayo lokuzwa kwami beluhambe kuhle ngokuthula awuzange ube lomsindo ukhetho lwaze lwaphela sithe sesiqalisa ukuzwa impumela yakhona ukuthi ihambe njani lapha esiqale khona ukunanzelela ukuthi hayi ungathi sokuzwa kunzima ngokuqala indlela abezeki akade bekhuluma ngayo batho bathi bona ama-results azaphuma ngesikhathi singaka awokuqala weqe angabi khona nokuphuza kwabo aze abuye sokusiya ekugcineni kwesikhathi abaphiwa ngaso ukuthi bakhuphe impumela amavoti sezwa sokungathi bayaqhanqatha indlela abakhuluma ngayo ngokuqala basitshengisa ukuthi abantu abavotayo bekuyi almost 72-75% eyabantu abaregister ukuvota kodwa kuthe ngelanga sokuphiwa i-presidential result yamavoti kwazozwakala sokuthiwa i-percentage yakhona isikhwelile isukuma 80-85% wasimangalisa ukuthi kanti njengobana abantu babebaliwe from the polling stations kwabhalanswa wonke ama-result ema-polling stations kanti laba abanye inani lalaba asebengezelele sebengabavela ngaphi kwabanye kwethu kwase kwaba sobala ukuthi hayi lapha sokudle nto engahambanga kuhle kumele ukuthi siyilalele size sizwe i-final announcement e-presidential vote lakathi ithe isiphuma i-final announcement ye-vote watholakala ukuthi uMnangagwa uphumelele kuma-vote wamthiya uChamisa ebanga elilutshwana nje lingatsho lutho. Sase saqalisa ukusolela ukuthi yiwo lawa mavoti la asengezelelwe athatha engezelelwa uMnangagwa ukuze athole ithuba lokuthi abe nguye ozaba ngukokheli yelizwe.
Namafitshane kusho ukuthi libona kulobuqilibezeli obenzakalayo.
Kakhulu sibona engathube lobuqilibezela obenziweyo. Mhlawumbe bathe bebona benazelela ukuthi iZANU PF ithole izihlalo eziningi eParliament, bona bahle baloyisa ukuthi uma kunjalo ithole izihlalo eziningi abantu bonaba abavotele abantu bezana kumele babe bonke bemvotele uMnangagwa.
Yesikhangele lona ibandla lezaphu lenze njani ukukhethwa?
Hayi, ibandla lezaphu lizamile kodwa alisaphumelelanga ngendlela esasinakana ukuthi lizaphumelela ngayo.
Ngoke lingakhohlwa ukuthi lilakho ukulalela indaba zenu wona lo umsakazo weStudio 7 kumagagasi awe 909 AM 15295 laku 17820 shortwave kusukela ngo 3:00 kusiya ku 5:00 PM lapho esiyabe kule Facebook Live with VOA Ndebele. Njalo liyenelisa njalo ukuya kumsakazo wethu esivele siwethula nsuku zonke ngalona leli ihola. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lamuhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Sithembiso Nyoni, yena onqobe kukhetho lokudinga omela iNkayi North edalela eParliament engowebandla leZANU PF njalo engumphathintambo obona ngeziphathelane labesifazana labatsha. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo mama.
Yes, siyabona ukuthi ukhetho solubuyile lwedlula njalo unqobile lapho eNkayi North. Ngathi kuhambe njani njalo bekulula yini uhambo lolo?
Hayi, kuhambe kuhle kakhulu. Uhambo lwakhona belungelula ngoba lapha obaba bebengu-9 umama ngimi ngedwa, okusho ukuthi ngincintisana labo baba bamanye amaphathi singu-9 kodwa-ke ngabanqoba bonke bengu-8 obaba lapho.
Lapho eNkayi ubulenhlelo zakho sake saxoxa kulona lolu hlelo lenhlelo zakho awuziqhuba khona ngaphezu emfundo lokunye nje okuthiyeneyo. Izaphumelela yini njalo uyaqhubeka ngazo kumbe kukhona ezinye ezintsha?
Hayi, yize zangiwinisayo ngoba iNkayi lapho uyikhangela ngeyinye yama districts aphansi kakhulu. Ngathi ngiqalisa mina ukuba ngu-MP khona ngale ngathola ukuthi kwakungela ama secondary schools alabo form 6 ngaphandle kwehlangabeza lempumelelo, only 2. Khathesi sengivake ama secondary schools njalo amkule kwakulama ward angala ama secondary school ubona ukuthi umntwana uzasuka ewodini siya kwenye iwodi ehamba 15 kilometers esikhathini 20 kilometers. So sengafaka isecondary school emawodini wonke engu-14. Akwamanye amawodi ngenxa yedistance ngafaka ama-secondary schools amavili. Njengoba ningakhangela kuwodi 1 sengifake enye i-secondary school ngenxa ye-onhambo. La kuwodi 8 sengifake enye i-secondary school, kuwodi 12 sokulama-secondary school angu-2. Khonokho kuyangithabisa kakhulu ngoba okutsho ukuthi endimeni ukuthi sihlale sikomplaine ukuthi abantu beMpumalanga bayasithathela imisebenzi, bayasinationalize. Lathi ngakubona ukuthi okuqakathekileyo ukuthi asifundise nabantwana labo bangene ku-mainstream and play their role ku-mainstream. Singaze sabathatha abantwana sibatshwadike ezixukwini bayebelusa inkomo. Bese sisilapha sesikampena sibe sesibadakisa umsebenzi ube ngokukomplaina. Khathesi ngikhuluma songi labantwana abayi 62 embafundisayo enkaya, abayi 31 basema universities lema colleges. Anti yabona abantwana labana bephuma lapha ne college le university, abanye benzi engineering, abanye ngama teacher, abanye benzi animal husbandry, abanye benzi agriculture, abanye benza i-science, abanye benza i-economics. Sebephuma laphana singilelizwi elokuthi wena cheda ngoba kulomntwana walapha ofundileyo. Kodwa uma ngelaye umntwana wokufaka khona pha, angila right yokukhupha umntwana womunye umuntu owazifundiselwa ngumama wakhe. So lami njengo MP ngileshu ukuthi next year abazasuka kuform 6 besiya ema universities, ngiyabe sengile at least 50 engibaziyo ukuthi namba besuka laphana bazathuthukisa isigaba sakibo. Mina kangifuni ukukhuluma nokuchothoza abanye abantu kungelaluthendo phethe ezandleni. Bese sikhuluma futhi ngamakliniki. Uzathola ukuthi kulamawodi futhi amaningi enkaya angelamakliniki. Khathesi campaign yami yokuthi every ward kumele ibe leclinic. Ama-counselors siwinile wonke ama-wards ngaphandle kweyi-1. So ilokhu zayami number 1 ukuthi ukhansela ongela clinic kaqasha i-apply kube le clinic.
Hey, ayisibongile kakhulu ukuxoxa lani kuhlela.
Siyabonga ma.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Sithembiso Nyoni osanda ukunqoba ngukhetho lokudinga ozamela inkai North edalele parliamente, yena engowebandla lezanu PF njalo engumphathi ntambo obona ngeziphathelane labesifazana labatsha. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Yebo ke, sizaqhubekela phambili ngalingxoxo kulona lolu hlelo lapho esiza kuzwa okuningi ngehlelo zikankosikazi Nyoni kanye lembono yakhe ngabesifazana abancintisileyo kulolu khetho lonyaka. Arare lithi lilokhu lihlalele evalweni kulandela imbiko ethi amapholisa lamasotsha lokhu etshaya abantu. Njalo ukansila weTivarasekwa umnumzana Gilbert Thamsanqa Hadebe uthi mhlawumbe baningi abantu ababotshiweyo abedlula amathumi amabili. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.